mashoko anotaurwa nemunhu asingaziye zvaanotaura nokuti chombo pacho zvake sandiye minister of home affairs anofanirwa kuziva procedure iriko yekuti kana paitika zvinhu zvakaita sezvezvi kupiswa kwemotikari nyaya yaa mumaoko emapurisa mapurisa anoferefeta iye saminista haana kodzero yekubva amhanya kupa komendi yekuti inside job mapurisa asati atombodi zvavo panyaya yekuferefeta apa zvaa kutotaridza izvo kuti zvatinofungira isu kuti ndo zvakaitika kuti motikari yedu yakapiswa nematags ezanup f ndicho chokwadi nokuti deno changa chisiri icho chokwadi vachombo vaigomanyira chii kuda kuvhara nyaya vachiti inside job uko kwava kuda kutovhiringidza kana kuti tingangoti muchirungu kuita interfere nemainvestigations ari kuitwa nemapurisa isu tingagopisa motikari yedu kuti zvidii isusi titotsvagawo mota dzakawanda topisa shoma dzatina dzeidzodzo zvingava nenjerere izvozvo
vachombo dzimwe nguva vaitaurawo vakamirirawo bato ravo sezvo vari munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa kana secretary for administration muzanup f
ipapo ndinopokana napo jonga nokuti vachombo vanozviziva ivo kuti nyaya kana yaendeswa mumaoko emapurisa ivo sandiwo ndingangoti ndo minista vari in charge of the police sahome affairs minister vangadei vachitozivawo procedure yacho yekuti havangamhanyi ivo kupa comment ingangova nechinangwa chokuvharidzira kuferefetwa kuchaita nyaya nemapurisa saka tiri kuti pane zvavanoziva pane zvavari kuda kuvanza kuvanhu ndofunga tikada kuverenga maoccasion atakapisirwa midziyo yedu kunyanya motikari kubva kuma2002 takapisirwa motikari dzaa kutopfuura gumi dzose dzichipiswa nemyamya dzezanup f
saka mune matanho hamuri kurongwawo kutora here pamusoro pemashoko avachombo aya
kuti tipedze nguva zvedu tichinetsana Ignatius Chombo totoona sokuti kumupembedza zvaasingakodzeri isu takapa ripoti yedu kumapurisa saka ticharamba tichipusha nemapurisa kuti vatsvage miyana yaidzi.